Muna kubvumbi gore rapera, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakati vainge vambomisa kupa vashandi mari dzemabonasi kwemakore maviri kusvika muna 2017 sezvo homwe yehurumende yainge isina kana kobiri zvaro. VaChinamasa vakatiwo hurumende yainge isina kukwanisa kubhadhara mabonasi emuna 2014. Asi VaChinamasa vakazodududza mushure mekunge mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashora danho iri vachiti VaChinamasa vainge vaita fungira mumwoyo rwendo rwembwa sezvo vainge vasina kusuma dare remakurukota kana ivo vaMugabe nezvedanho iri. Mabonasi aifanira kubhadharwa muna mbudzi gore rapera asi kusvika pari zvino hapana chati chabuda sezvo hurumende isiri kana kuzvipira kuti ingabhadhare riini. Izva pakuti mutungamiri wesangano rinomirira madhokotera reZimbabwe Hospital Doctors Association vaFortune Nyamande vati vachakanda mapadza pasi mukupera kwemwedzi uno. Vachinyora padande mutande reTwitter uye muhurukuro nebepa nhau reNewsday, gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusorosoro vaJonathan Moyo vakati vamwe vashandi vehurumende havakodzere kupiwa mari dzemabhonasi sezvo vasiri kuita basa nemazvo vamwe vavo vachigara vakadhakwa. Izvi zvakashorwa zvikuru nemasangano evashandi. Gweta uye vari nyanzvi munyaya zvevashandi vaRoger Matsikidze vanoti hazvigone kungoti vashandi vasapiwe mari vachitiwo pane mhando mbiri dzemabhonasi dzinonyanya kushandiswa munyika.
Bhonasi rinogona kuva bhonasi rako nemhando dzakati wandei. Chekutanga rinogona kunge riri bhonasi rinoda kuti rakanyorwa mugwaro rako rokupinda basa not contract employment, kana kuti wava nemakore akawanda muchingopanana kana kuita kuti chitova itova kodzero yako. Kana zvichipo zviri izvozvo ndepavanozoti aiwa iprivilege kungodawo hako, asi kana izvo zviri zviripo zvinogona kutoita kuti bhonasi iroro rive kodzero.
VaMatsikidze vanotiwo hurumende inosungirwa kubhadhara vashandi vayo sezvo yagara iine chibvumirano navo. Mashoko aya atsinirwawo namuzvinafundo munyaya dzezvemitemo vaLove More Maduku vanotungamira usangano reNational Constitutional Assembly. VaMaduku vatiwo akasike kutanga hurumende ichinetsana nevashandi munyika nenhau dzemabhonasi vachiti izvi zvakatomboitikawo mugore ra1995 apo mapato maviri aya akaendesana kumatare.
Nyaya ye95 yakazopera muna96 yanga ive kuti hurumende yanga yakawithdrawa bhonasi revashandi. Tasati vasvika zvaro bhonasi vachiva kuti hatizobhadhari bhonasi gore rino, vashandi vakaendesa hurumende kucourt, kuhigh court. Kuhigh court vashandi vakanowina. High court ikataura kuti aiwa hazviite kuti mutore bhonasi revashandi vehurumende, asi hurumende yakaapila ikaenda kusupreme court. Supreme court yakazotenderana negavhumendi kuti zvinoita kuti hurumende iwithdrawe bhonasi.
VaMaduku vanotiwo kunyangwe vashandi vasina kubudirira mudare repamusorosoro muna 1995, rwendo runo vanobudirira vakasabhadharwa mari nekuti hurumende haina kuvaudza nguva ichiripo kuti haina mari yacho. Asi vanotungamira sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukari vanoti panyaya yehurumende nevashandi vayo ivo havanei nemuchato wedhongi nebere, asi vanoti mushandirwi aomerwa nezvinhu pari zvino.
Bhonasi haisi kodzero yomushandi, nokuti bhonasi kutenda kunoita mushandirwi kumushandi wake kuti tarisaone tashanda gore redu rese zvakanaka, tawana zvakawanda kudarika zvataa takatarisira kuwana. Saka iwewe chimbobatawo nepapa pane zviya zvatawana kudarikidza pane zvataa takatarisira kuita.
VaMufukare vati zvinenge zvakanaka kuti mushandi nemushandirwi vagare pasi vakurukure nyaya yebhonasi pachine nguva kana zvichinetsa kuibhadhara. VaMatsikidze vanoti mushandi akangoerekana ati hakuna bhonasi zvinogona kuti vashandi vasaite basa nemwoyo wese. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi munyika dzinotiwo chiri kupa kuti hurumende itadze kubhadhara mari dzemabhonasi kutadza kubata bhajeti rayo zvakanaka zvopa kuti zvinetse kuti ipe chikonzero chaicho chinogutsa mushandi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.